Tasangana nemakurukota ehurumende anosanganisa Minister of Local Government, Deputy Secretary muofisi yehurumende anoona nezveinfrastructure yapresident, Permanent Secretary weLocal Government. Apo tavaudza isusu kuti hatina kana kobiri rekubhadhara ratoda kuindisa kupomona. Uyezve hatidi kuti pave nekobiri rinotorwa kumafunds edevolution atanga tichifanirwa kuwana kubva kuhurumende. Uyezve isusu tiri kuda dump site yedu back. Tiri kuda nzvimbo yedu idzoswe.
Ko sei sekanzuru mave kuti muri kuda kuti Pomona idzoserwe kwamuri ipo pakanyoreranwa chibvumirano, chikonzero chei?
Nokuti hatisi kupirirana necontract yatakapinda nayo iyi. Uyezve tataura kuti isusu tichange tichida dump site yedu kuti idzoke, nokuti contract haidiwi nevagari vemuHarare, haidiwi nemaresident.
Mava pahumbowo here vamafume wekuti vagari havasi kuda chibvumirano ichi? Nekuti takamboona vamwe vachienda nana ZBC nemamapepanhau ehurumende vachitiwo vari kuwirirana nazvo. Imi makaitawo sei kuti munzwe kubva kuvagari?
Tavaudza kuti tatenderera muguta reHarare, tatenderera tikavhunza upi neupi zvake mugari wemuHarare. Vazhinji nehuwandu hwavo vati aiwa havadi kuti kobiri remari yavo ishandiswe kubhadhara mari idzi dzinoenda kupomona dhambusai. Vehurumende vabva vati ivo vachabhadhara mari iyi kubva kuhomwe dzavo, iyo homwe yacho yatisingazivi. But homwe yavanotora mari haikanganisi mari dzedu dzedevolution.